Sarangu ndi nonzi cha praise ndi zimu imbi ya kuzimbabu. Mama Pido Andi
Mabratini. Tinoona muri muno muAmerica mafambira chii mukoma cha praise?
Tanga tani time yakareba tida kuti tionge tichikwanisa kunge tichita mashows nom but ndoda kuti nguva yacho yazokwana yazosvika ende tauya kuzofadza vatsigiri vedu vagari vemuno muAmerica.
Zvii zvamungati imi muchapakurira vachange vari pa mutambo wenyu wanhasi manheru?
Ndoda kuti mafenzi edu mazhinji muno manongonzwa music yedu paindanet paradio and saka vasati vambotionawo live, saka ndo mazuva acho atinawo kuti timbonasi varatidza zvatinoita kana tichiridza music ya live, uyezve tavapa masongs edu ari paupcoming album redu riri kuya musi wa 12 August shambo wakandira maybe one or two ma new songs ipapapo. Ndine urombo handina nere muromo amai gani maziso angu vaone nhamo
indirambe ninyerere ndashayasano. Album iyi rinonzi chi?
Album rinonzi Mudhara Wachauya.
Tombotarisa zvedu kuti tinoona munoita zvimwe zvirongwa zvekudzidzisa vana vechidiki nyaya yekuzvichengetedza nyaya dzekuchecheudzwa nezvimwe zvakadaro papinda smart. Muri kuona chirongwa ichi chiri kubatsira sei vana kuZimbabwe?
Ndakada kuti vazhinji vakudzidzisa chirongwa chemecircumcision uyezve zviri kusandura kana even magenerations nemagenerations ari kuuya nepamusana pekuti vanhu vakuziva kuti ukachecheudzwa wakwanisa kuzvidzivirira kune zvirwere zvakawanda. So ndinoona kuti mukufamba kwemakore the more vana yavari kuchecheudzwa utano unenge wanakira magenerations ari kuuya uyezve zvirwere zvinoita zvichiita zvishoma.
Pane vamakauya navo kubva kuZimbabwe ndianaani chaizvo? Tinoona mune vanotamba, vanoimba vakasiyana-siyana, asi munaani pari zvino?
Ndakauya nemasoja angu. Ndakauya nastimela baba Harare, big man Mazunza, Wesi, vese varipo. Aiwa mubarani rodama eorio azikango mandio ndi azikana eskocha
aiwa wadi wazamzana eorio azikawa. Chimboti senhuraiwo kamwe ke zvirumbo kana rwiyo rwingatarirwe ne vanokutsigirai inyanya vari ikoko kuDallas vachange vane minhasi manheru?
Okay. Taranganenga ndati hello. Hello. Aiwa ruda ruridzirwe bero. Bero. Ogorangu rerudo ndiro rimwero. Rimwero. Rudo rangu runo tingura chikero. Chikero. Yangwe sangori ne michero. Michero. Tarudzo ndiyo ine msiyalo.
Kanonzi karwo yaka uyezve makakaimba mafungei?
Song inonzi hello is just a love song. Aina zvizhinji zviri mairi, asi kudaira kuti munhu wese ari murudo ane musikana wake kana kuti angava mukomana wake rwiyo rwokungoti munhu ano rinotaura nezverudo. Aiwa nguva ndiyo shoma.
Tinoona zvemakaimba kamwe kanonzi Eriza kanofarirwa nevazhinji, muchange muchikaridza era?
Ndonziyo dzacho dzatauya kusidza nekuti nekuti handiyo ndo masongs akamirwa nevanhu and ndo masongs atinoridza. Ndino kazhinji kacho masongs ekuti vanhu vanoti tidzokorore and tinovadzokorora kusvika vagutya.
Zvikanziso chono manyire kune gazi tichokoreti kunge gazi muwazeti
ka google ba internet izvi hazvidi secret akambo tamba pamaget akaita mashiri bit pakazouya rayoti kanda tsimbomba zvedzi ayo ndanganire amainda zvumwe ndamurota achitamba ndikavhuno